Vakuda vanhu chinoi vatamisa vatarisire mukana wenhaurirano dzekumba hurumende yembatanidzwa mushure mesarudzo sezvo vari kutarisira kukunda zvine mutsindo. Vatamisa vatiwo bato ravo rinoda runyararo munyika vachiti riri kupinda musarudzo nemaoko asina ropa. Pakurudziro yakaitwa nemukuru wemadzishe vaFortune Charumbira yekuti vatamisa vataurirane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vatamisa vati vakagadzirira kutaura navamunangagwa pamusoro pematambudziko akawanda ari munyika asi hazvireve kuti vanofanirwa kuwirirana chete.
Ko ndinogara ndakataura ka kuti nyika ndeyevanhu veZimbabwe, tiri vanhu vamwe chete. Kutaurirana kwakanaka, hapana chakashata, zvanza zvinogezana. Hakuna mutumbi unofamba usina makumbo, makumbo maviri haisi ZANU-PF chete nesiwo TCC. Zvanza zviviri zvinovaka nyika hachizi ZANU-PF chete neTCC. Saka mashoko ekuvakana, ekuumbana, ekusumudzirana akakosha. Ngatitaurirane, hazvina kuti kana vanhu vakataurirana vanowirirana. Chero mukasawirirana munosvika pakuti honga hazvina kuwirirana, asi munoona kumwe chete. Ndosaka mazuva ari maviri kubatsirana, ari rimwe rokuna kusaona zvakakwana rinogona kuita utare.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai zembe vanoti mashoko amambo Charumbira ekuti vachamisa navamunangagwa vataurirane hana musoro vachiti zvingadai zvakaitwa kare kwete iye zvino pamberi pesarudzo. Vazembe vanoti vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wavo wekusarudza mutungamiri wavanoda.
Pane zvovovhunduka zvavanoona zviri kwavari navatotiudza, asi nyaya ndeyavanhu. Pindura zvino haimiri nyika, vanhu haimbomiswi nokuti ninguva zvoti. Zvinoda vanhu ndo zvichaitwa. Mukiripidi yavo yose yokuda kubata pfungwa dzavanhu nokutorera vanhu mavhoti avo nokurambisa, zvose zvichaparara. Shoko ravanhu ndivo varidzi upenyu. Nyika vanhu haazi munhu mumwe, tose tisi nyika.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza vatori venhau kuti kana vachamisa vachida nhaurirano vakasununguka kubatana nevamwe mugungano rePollard. Asi vachamisa vakanga vatsika madziro vachiti havapinde mugungano ravanoti nderekutungana kwembudzi iri. Mumwe wechinyika apinda musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri vaColin Mapfumo vekuKaroi, vanoti vabatisisa mashoko avachamisa ekuti nhengo yese yebato ravo inofanirwa kunyoresa vamwe vanhu vashanu.
Sevechidiki vese vanofanira kunorejista kuvhota. Ndo mashoko edu sevechidiki vese, munhu 1 akarejista 1+5 and then pad zvataurwa zvemari fom, zvataurwa zvekandidati, zvataurwa zvese, but ichiripo ndei kuti mukomana ngapi.
Vatamisa vanga vari muchinhoi vachisangana nenhengo dzavo vachivazivisa neurongwa hwekusarudza nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzeparamende, senate nekumakanzura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.